Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 4/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vawandudza mutemo une chekuita nenyaya dzezvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe. Vakawanda vabviswa pazvirango izvi kunze kwevanhu gumi nemumwe chete kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zimbabwe Media Commission kana kuti ZMC yazivisa nhasi kuti vatori venhau vachadzidziswa kuti vonyora sei nyaya dzine chekuita negukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vawandudza zvishoma mutemo une chekuita nezvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe vachipomerwa mhosva dzekutonga nedemo kana kuti executive order. Vanhu vakawanda nemakambani ange ari pazvirango zvakatanga kutemerwa muna 2003 vabviswa pazvirango izvi. Asi vanhu vanotevera ndivo vanzi vacharamba vari pazvirango nemhosva dzakasiyana siyana dzavari kupomerwa dzinosanganisira kutonga nedemo uyewo kuba zvinhu zvakaita segoridhe nemadiamonds. Vatemerwa zvirango ava vanotsanganisira vaEmerson Mnangagwa vanhu vamutungamiri wenyika, mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa, kuchitiwo gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri, muzvina bhizimisi anodyidzana zvikuru navamunangagwa nebato rezanupf nehurumende vakuda kwashe Tagwirei nemudzimai wavo amai Sandra Mpunga. Vamwe vari pazvirango vanosanganisiravo vaObey Chimuka vanova muzvina bhizimisi, kuchitiwo mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nemwe mukuru wemapurisa kana kuti Deputy Commissioner General vaStephen Mutamba. Vamwe varipo pazvirango vanosanganisiravo vaWalter Tapfumanei vanonzi mutedzeri mukuru wesangano revasori kana kuti Central Intelligence Organization, vaOwen Muda Ncube vanova governor weMidlands varipowo pane vanhu vasara vakatemerwa zvirango izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nhengo yedare reparamende yeZANUPF vaEnergy Muthodi, avo vari kukurudzira kuti paramende yeZimbabwe itumire chikwata kuAmerica kuti chinoedza kutaura nevedare veparamende remuAmerica nezvenyaya yezvirango izvi.
Nyaya iripo ndeyekuti kana dare reparamende richiuya kuAmerica kana richienda kuAmerica harisi kuenda rakanangana nezviri kutaurwa mumanewspaper kana mumasocial media.
Rakanangana nei? Mungajekesa ipapo.
Riri kuenda rakanangana nedanho remutemo rakatema zvirango zveupfumi kuZimbabwe rinonzi ZITERA. Saka paramendi yedu ndiyo inogadzira mutemo unotonga muZimbabwe. Ichitarisawo kuAmerica, Congress yavo ndiyo inogadzira mutemo unotonga munyika mavo uye ndiwo mutemo wavanoti foreign policy yavo yavanoisa kunyika dzose dzepasi rese. Saka parliament haisi kuenda yakanangana nezvinotaurwa mumasocial media zvekuti kuZimbabwe hakuna utongo hwejekerere kana kuti kune udzvanyiriri, kwete, nekuti aya ndiwo mamwe emanyepo angava ari kutaurwa vagadziri vemutemo wekuAmerica vatinoti macongressmen, zvinozovapa kuti vave vatore matanho ekutemera nyika zvirango zveupfumi.
Ndiani wamuri kuti anenge achivafurira apa? Vari kutioka asika zvirango izvi hazvina kutemerwa nyika, zvakatemerwa vanhu vanonzi vari kutyora kodzero dzevanhu.
Vanenge vachinzwa manyaya idzi nemaopposition party nemacivic organization nevamwe vavengi venyika yedu yeZimbabwe. Saka dare redu reparamendi richienda kuAmerica riri kunotarisana necongress vanova vanhu vakadzika mutemo wezitera, richivabvunza kuti vari kuona zviine batsiro here paukama hwenyika mbiri idzi kuti zvirango zveupfumi izvozvo zvirambe zviripo, richivabvunza kuti ndezvipi zvingaitika kuti pakati peZimbabwe neAmerica zvingaita kuti kukudyidzana maererano nezveupfumi, maererano nezvematongerwo enyika kunge kuri kuchiita zviri nane, kunge kuchiva vakasununguka, kuchiva kunobhenefita kana kuti kunobatsira nyika dzose dziri mbiri yatinoti mutual benefit, sezvo motion yedu iri kuti we are urging the United States to have engagement that will result in mutual economic and political cooperation.
Avo vanga vari miriri weBigita South mudare reparamende vari nengo yeZANU-PF vaEnergy Mtodi vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya yezvirango iyi, tabatawo muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology kuSouth Africa.
Danho ratorwa iri harina kundishamisa nekuti hapana kuwirirana pakati peZimbabwe neUnited States of America. United States of America ine muono wekuti vari kutonga muZimbabwe muzvigaro zvakasiyana siyana, mungava pautungamiri hwenyika, vari kubata kumauto, vari kubata nezveusori nezvimwe zvakadaro, havasi kutonga nenzira inobvumira kuti vanhu vasununguke pave neutongi hwejechetere. Saka zvaitika izvi hazvina kundishamisa, uye mazita avati vari kusiya vari pamasanctions haana kundishamisa zvakare.
Asika Zimbabwe iri kuti iyo iri kushamisika nezvaitwa neAmerica ichiti iyo yakaita sarudzo dzairi kuti dzakachena, nekudaro hapana chikonzero chekuti irambe yakatemerwa zvirango izvi?
Mhenu kuti sarudzo idzi dzakachenerani, pada dzakachenera ivo vega, nekuti SADC chaiyo yakataura kuti sarudzo hadzina kufamba nemuto wakanaka. AU yakabuditsawo zvimwe chetezvo, nemamasangano akasiyana siyana akataura kuti pane zvipomerwa pamusoro pesarudzo dzakaitika. Saka kana vachiti vari kushamisika, aiyo kunongowo kutaura kwevanhu asi vanoziva kuti nemhakai zvirango izvi zviri kuramba zvichiwedzerwa.
Asi mungati zvirango pane vanhu ava zviri kushanda here? Tichitarisa kuti zvakatangwa muna 2003, asi muZimbabwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kutoti zvinhu zvacho zviri kutoramba zvichiwedzera, nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinopomerwa hurumende.
Maonero angu ndeyekuti zvirango izvi hazvina zvazviri kunyanyobatsira pakuedza kuti ivo vari kutemerwa zvirango vachinje maitiro avanoita. Tikatarisa kuti nyaya yekuti ivo vanokanganisika here kwekunotenga kana kuti kwekunofarira, vanongochinja vakaona kuti vanzi kuAmerica musauye voenda kuDubai vachingodaro, uye vari kutoramba vachiwedzera kudzvanyirira zvekubiridzira sarudzo nezvimwe zviri kunyunyutwa nazvo neivo vari kutemera zvirango.
Muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology vange vachitaura pari parunare kuPretoria kuSouth Africa. Zimbabwe Media Commission kana kuti ZMC yazivisa nasi kuti vatori venhau vachadzidziswa kuti vanonyora sei nyaya dzegukraundi pasina kupesvedzera kunetsana zvakare kwemarudzi munyika sezvakaitika makore ekuma 1980 apo vanhu vanodarika zvuru makumi maviri 20,000 vanonzi vakapondwa matunhu ematebeland nemidlands. Gukraundi yakatanga mugore ra 1982 ndokuzodzimurwa muna 1987 pasi pechibvumirano cheUnity Accord chakanyoreranwa pakati peZANU PF nePF ZAPU. Mauto E5th Brigade anonzi akadzidziswa basa kuNorth Korea ndiwo anopomerwa mhosva dzekuponda vanhu munguva iyi. Mutoro wedu wenhau Pasimon Dlovu anotipanyaya inotevera.
Musangano wekuziya manyorero enyaya dzegukuraundi uyu waitirwa kuHarare International Conference Center muHarare nhasi. Izvi zvinotevera mumwe wakaitirwa kuvulawayo svondo rapera. Vapinda musangano uyu vanosanganisira vatori venhau nemapurisa. Vachitaura pamusangano uyu mukuru weZimbabwe Media Commission vaGordon Piri vati pachaitwa urongwa hwekuti vatori venhau vanyore zvisingapesvedzere mirizhonga.
As the Zimbabwe Media Commission, we are undertaking a process of training.
Se Zimbabwe Media Commission, tiri kutanga chirongwa chakanangana nekudzidzisa vatori venhau kuti vanzwisise nzira dzekutapa nadzo nhau dzakaita segukuraundi kuti vasapesvedzera mhirizhonga nekusagadzikana munyika.
Mutori wenhau achitungamira chikwata chevatori venhau vechidiki cheYoung Journalists Association, Leopold Munende, anoti zvakakosha kuti vatori venhau vapiwe mikana yekuzivisa veruzhinji vasingafambe nedivi rimwe segakanje kuti nyaya idzi dzigadziriswe.
Tarisiro yedu ndeyekuti vatapi venhau vachapiwawo mukana wekuva mukati menhaurirano dzichange dziripo pakati pemadzishe nevakashungurudzwa nguva yegukuraundi.
Mutauriri wemapurisa eZimbabwe Republic Police avo vapinda musangano uyu Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa achashanda nevatori venhau.
Saka mapurisa achanga zvoma kuti mapurisa varipo vachifamba uyezve vachichengetedza vatori venhau.
Murongi wemabasa musangano reHill Zimbabwe Trust vaRollings Magede vati Zimbabwe inofanirwa kudzidza kunyika dzakaita seRwanda mukuona kuti vakatadzirwa panguva yegukuraundi vapiwe mukana wekutaura zviri kutsi kwemoyo yavo.
Tikatasa chirongwa chedu chatsvipita chekugadzirisa ford kana kupodza marunda egukuraundi chine dambudziko rekuti hachizi kuinkluda vanhu vese.
Asi vanongora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashwit Mukundu vaudzawo Studio 7 kuti hurumende haifanirwe kuita mutongi gava panyaya iyi sezvo ichipomerwawo mhosva yekutungamira zvirongwa zvegukuraundi.
Hurumende yeZimbabwe yeZANU PF ndiyo yaive pamberi pakuponda vanhu ava, saka handiyo zvakare ngaende pamberi kuti uyati kugadzirisei ayo zvaa kutoda kuti patsvagwa vayananisi.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti nyaya yegukuraundi inofanirwa kuitwa zviri pajekerere sezvakaitwa kuRwanda neSouth Africa.
Inyaya inofanira kuti taurwe pachena ichipera, kwete kuramba tichiita zvemuchiwanda.
Hurumende yaimbenge yaramba kuti nyaya iyi igadziriswe vaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vachiti yaive nguva yekupenga. Vamunangagwa pavakatanga kutungamira vakavimbisa kugadzirisa nyaya iyi.
My administration embarked in February of 2019 on an initiative to pursue the resolution of the Gukuraundi issue through an internal and homegrown process that would invite the participation of all affected.
Asi gurukota ravo rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza mumwe musangano weUnited Nations kuGeneva muna 2022 kuti nyaya iyi yainge yagadziriswa navaRobert Mugabe. Izvi zvakashorwa neUnited Nations nevanorora kodzero dzevanhu zvakapa kuti vamunangagwa vati madzishe atungamire urongwa hwekuedza kupodza maronda. Munguva yegukuraundi vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori. Zuva rekuti madzishe atange kunzwa pfungwa dzevanhu harisati raziviswa. Asi madzishe nevamwe vachatungamira urongwa uhu vanodarika churu chimwe chete vakatodzidziswa basa kare. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasimo Ndlovu.
M Mutungamiri wenyika vayamasoro munangagwa nasi vavhura zviri pamutemo musangano wechimagumi mashanu nematanhatu wemakurukota emunyika dzemuAfrica unonzi Economic Commission for Africa Conference of African Ministers of Finance. Vamunangagwa vaimbenge vatadza kuenda kumusangano uyu mushure mekunge zvanzi painge pateiwa mabhambo panhandare yendege kuVictoria Falls svondo rapera. Vachitaura nevatori venhau, vamunangagwa vati vanofara kuti Zimbabwe ndiyo yave kuzobata chigaro cheSADC uye vachisimbisawo kuti vachaita basa rakanaka. Mugozeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions, Dr. Edima Hembe.
Maonero angu musangano wakanaka, musangano wakakosha, and zvinofadza sei kuti musangano waitirwa medu muZimbabwe kuVictoria Falls. Mazwano kana vachitatswa kubva kuna United Nations chaiko, unambatanidzwa nyika dzose, uchitatswa futi ku World Bank, uchitatswa futi ku IMF. Mafungiro manyuwani, mafungiro matsva ndekuti teita sei kuti upfumi hwenyika huvandudzwe, asi huchivandudzika nenzira inoita kuti tisauraya environment yedu, tisauraya upfumi hwenyika kune vachatevera yavanoti iyo sustainable development.
Iyo Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzingabuda nezvidzidzo zvipi pamusangano iwoyu?
Kana takatarisana neZimbabwe uye zvatakatarisana nedzimwe nyika dzakati wandei muno muAfrica, nedzimwe nyika idzo dziya dzinotariswa kuti dzichiri kukura, dziri dzichakasaririra nenyaya dzedevelopment. Saka kana takutaura nyaya yekuti toita sei kuti nyika idzikure, asi tichishandisa yavanoti iyo inclusive green economies, zvinoreva kuti tinofanira kunge tichigadzirawo uchivandudza zvinhu zvezveupfumi, asi ngatiuvandudze tisinga kukanganisi kukwadza environment.
Muchitevera nhaurirano dziri kutaurwa nezvadzo kumusangano uyu, munoona here sekuti iwo makurukota ezvemari ari kuona kuri kuenda mhepo munyaya dzezveupfumi mudunhu reAfrica?
Chandingangotaura zvangu pamaonero angu ndechekuti yes, zvakanaka kuti kupaite makurukota anoona nezveupfumi hwenyika, asi pamaonero angu vamwe vanga vakakosha kuti vavepo. Makurukota anoonawo nezveenergy, makurukota anoona nezveelectricity, makurukota anoona nezvekuti production, even veindustry chaivo chaivo vaifanira kunge varipo, nekuti zvinhu zvikutaurwa apa hazvizvi zvakangomirira kungoita upfumi hwenyika hunake. Kwozoita futi makurukota anoona zvenekuti masocial welfare, nekuti inclusive growth, inclusive development inoinkluda kuti toita sei kuti tireduce kutambura kwevanhu, yatoti poverty, inequality yatinoona yekuti vanazvo zvakawandisa, vasina havana zvachose.
Avangu ari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions, Dr. Edima Hembe, vari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano akawanda muSenegal akabatsira kusarudza mutungamiri wenyika iyi vaMacky Sall kuti vatungamire. Anoti ari kushamisika nedanho ravakatora rekushandisa masimba avo kuvandudza zuva resarudzo kwasara mavhiki mashoma kuti dziitwe mwedzi wapera. Vanoti vaSall vanogona kunge vari kuda kuvandudza bumbiro remitemo kuti varambire pachigaro. Bazi rezveutano rinoti mumwedzi yekutanga yegore rino uwandu hwevanhu vafa kana kubatwa nechirwere chemalaria hwati dzikirei nekuda kwekusanyatsonaya kwemvura. Asi bazi rinoti vanhu vanofanira havo kugara vakangwarira kubatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Gwaro rakabva kubazi rezveutano rinoratidza kuti mumwedzi miviri yadarika vanhu 13 vakafa nekuda kwechirwere ichi, zvichienzaniswa nevanhu 50 vakafa gore rapera panguva imwe chete. Amai Fortunate Manjoro vanoshanda nebazi rezveutano vachiona nezvekudzivirira nekurwisa chirwere chemalaria vati kunyange mukutanga kwegore rino chirwere ichi chakadzika zvichienzaniswa nenguva imwe chete gore rapera vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbu mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe vabatwa nechirwere ichi kubva munandira kusvika muna kukadzi wegore rino.
Kombe ya gore rino negore rapfuura tiri kuona kuti gore rino malaria yedu yakati dzikei. Gore rapera tichitarisa kuti mwedzi waJanuary naFebruary uchakanga tatova nemacases anodarika 21,000 asi gore rino January naFebruary wese tava nemacases kuita 7,000.
Bazi rezveutano rinoti pagore vanhu mamiriyoni mashanu vari mudambudziko rekubatwa nechirwere chemalaria. Nzvimbo dzine malaria zvakanyanya munyika dzinosanganisira dunhu reManicaland Rose, Mudzi, Mutoko, Uzumba Maramba Pfungwe, Zaka, Chiredzi, Mwenezi, Bikita, Makonde neHurungwe. Dzimwe nzvimbo zvakare dzine dambudziko rechirwere ichi iHwange neBhinga uye dunhu reMashonaland Central kusara kweBhindura neMazowe. Hurumende iri kushanda nemamwe masangano muzvirongwa zvekudzivirira kuti vanhu vasarumwe neumhutu unokonzera malaria.
Tanga mwedzi waSeptember kusvika muna December tenge tichifiritira vanhu dzimba dzavo pasina mubhadharo, uye tinokurudzira vanhu vanenge vane dzimba dzakafiritwa kuti ngavarere mudzimba idzodzo. Maneti anopuhwa pachena. Kurudzira maneti munhu wese ane neti uye kuti arare maneti mazuva ese.
Vatiwo veruzhinji vakaona zviratidzo zvemalaria zvakaita sekutemwa nemusoro, kunzwa kuda kurutsa nezvimwewo, vakurumidze kuenda kuchipatara.
Kutemwa nemusoro, kupisa muviri, kunzwa kuda kurutsa kana kurutsa kana kuita manyoka, kupera simba nokurwadziwa muma join emabhonzi, kunzwa kutonhorwa zvekutobvunda kutevera kunzwa kutsva zvakanyanya vawangofungira malaria. Ingoenda ungonotesta.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, amai muchamukamuri vatiwo hurumende inofanirwa kuwanisa zvekuongorora nekurapwa kwemalaria kuzvipatara zvese.
Nokuona kuti mishonga yemalaria iripo inorapa neinodzivirira kuvepo kwemalaria, nokugadzirisa mamiriro ezvipatara zvese kubva kumakiriniki nezvipatara nevanotesta, ikoko ndofunga ndokune nyaya yekuti zvipatara zvedu zvizhinji hazvisina kumira zvakanaka.
Amai mukamuri vakurudzirwa veruzhinji kuti varare mumanete ekudzivirira humutu anenge akapfapfaidzwa mushonga nekupfeka zvakareba kudzivirira ganda kuti risarumwa. Amai Ruvarashe Matiza, mumwe mugaro wemumasvingo, vanoti vakapona nepaburi retsono mushure mekubatwa nechirwere chemalaria mushure mekunge vashanya kuchiredzi.
Dai vachidzidzisa vanhu vose nezvechirwere chemalaria ichi kuti vanhu vazive kuti kana uchienda kunzvimbo dzinonyanyoitawo dambudziko iri unofanirwa kumwa mapiritsi ekudzivirira usati wafamba.
Malaria inonzi inonyanyopararira kubva muna mbudzi kusvika muna chivabvu nekuda kwekuwanda kwenzvimbo dzinenge dzakajenga mvura. Hurumende inoti kunzvimbo dzakawanda malaria idzi inokurudzira madzimai akazvitakura kuti vanyorese pamuviri mwedzi mitatu isati yadarika kuti vapiwe mapiritsi ekudzivirira chirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinova rimwe remasangano anobatsira Zimbabwe kurwisa malaria rinoti rimwe dambudziko rava kumuka nderemishonga yekuuraya humutu isisashande. Sangano iri rinokurudzirawo nyika dzepasi rino kuti dziumbe homwe yekuti kuitwa kwetsvakiridzo yechirwere kuve nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa matunhu gumi nematanhatu kusanganisira Samoa kutsvaga vachamirira bato remadhemocrats nemarepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino. Mukuzeya nyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Super Tuesday ndo pano tariswa nyaya dzema elections and Republicans anenge achi tariswa atingati ma issues ema delegates achazouya ku convention ichaitwa muna July, apo pavanenge achizochuza mutungamiri we Republican Party kuti acha contesta na Biden. Ndiani
iyo nyaya ya madelegates inofamba sei?
Nyaya ya madelegates inyaya inokonzereswa nezvatiri kuona ma primaries ari kuitika mu Republican Party. Pane process inoitwa kuti munhu azonzigadzwa kuti ndiye achazotungamira pati endi vanhu vanofa kuendawo ma different states umoma vanenge vachivhoterwawo nevanhu vemusangano iroro Republican Party vanozochuza munhu wavanenge vachida kuti atungamire saka through that process iyoyo yekuita maelections maprimaries iyayo ndo panokwanisa kuwana munhu anganzi madelegates anenge achizouya kuthe final inonzi GOP panofanira kuve pane madelegates anenge achikwana 2429 but kuti munhu ahwine process iyoyo yokuzonzi azonzi ndiye ari kutungamira bato ema Republicans anofa kuva ni at least 1215 votes.
Iyo nyaya ya madelegates yakafanana navo here kudivi rema Democrats.
Dzakafanana ma processes acho but ma rules acho ndo anongozungusiana mbichana. Pakuti vese vari two atingati ma Republicans nema Democrats vese vanoita ma primaries. And vese wo zvikare vanozoitawo convention ichazochuzawo mutungamiri achazove achi leader achazopinda maelections.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochienda kunemi vateereri muchizvitaurira zvamunofunga.
Makadini kwa vatepfenyuri venepfenyuro yedu yeStudio 7 The Voice of America. Sakingi zaka ndangandichidavo kungoti ukavona bere roda kudya vana varo rinotanga nokuti mava kunhuwirira sembudzi. Ndizvo zviri kuitwa nomukuru uyo wamuoona wakatanga nokuti hekwaite bomba kwazodai kwava kuchidzinga mukuru wamauto emuchadenga uyo Harrison Moyo. Kupunenera kuti uwane kudii kufambisa nyaya dzako pakaoma zvapo zvemuno muZimbabwe deni zvimwe vabvuma kukundika navo vakuru ava vambosiyira avo vechidiki vanogona kuchimhanya
inangu handina mashoko akanyanya kuwanda ndoda kungoti gwasu gwasu zviviri zvitatu regai vamunangagwa vatonge nyika vamunangagwa ndo vakatonga nyika iyi vakarwa nyika iyi nezanu PF kusunungura ivhu reZimbabwe saka regai vatonge nyika vamunangarwa vakadero zvinhu zvichanaka isu ngatina mati kuna mwari kuti zvinhu zvinake regai munangarwa atonge inoti pamberi nevamunangagwa pamberi nezanu PF pasi nenharadada dzinoda kuparadza musangano wenyika
aindoda vangutaura nenhau yeparufu pamo blessing ari vanhu vanga vakamirira Job Scala kuti avigechi moblessing ari tizoka and then look over here now ndakazoona vamwe vanhu vaakutotuka Job Scala kuti mupanduki nguva yakwana chitengesa uone mashura otonaso kuti vanga vatora genesi Job Scala yeti kubendiwa vamanga makamirira kuti auya aige mutumbu saka ndaiona sokuti vanhu vanga vechitoda zvavo kutoti Job Scala arove munhu ipapo and then eibva ipapo ichotakui kujeri madhira akaita saivawo musadaro ba hazvizi kunaka zvinhu izvozvo hazvizi kunaka cross of the road ndachema ndachema.
Tinotenda vatumira mashoko uye mashoko aya ndeye vateereri nepfungwa dzavo kwete zvestudio 7. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika paine kunetsana muzanu PF pamwe nemumapato anopikisa uyewo panyaya yezvirango zvatemerwa vamwe vatungamiri venyika gumi nemumwe kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vabvisa vamwe vanhu vakawanda pazvirango asi vakasiya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nevamwe vakuru vemauto nevasori. Vatori venhau vanonzi vachadzidziswa kuti vanyore zvegukura hundi vasingaite kuti vanhu vazoguma vobatirana makano zvakare. Tasuka kumagumo yichirongwa chedu cha nasi. Anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusiyaya mchinzwa na udze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.